Amai Lake vaive mutori wenhau kwemakore makumi matanhatu vasati vasarudzwa nemutungamiri wenyika vaDonald Trump kuti vatungamire nepfenyuro yeVoice of America VOA. Kudomwa kwaAmai Lake kwakati nonokei sezvo dare reSenate risatiwo ratambira vaL. Brent Bozell III vakanzi vave mukuru weUSAGM. VOA yakamirirawo kudomwa kwebhodhi idzva kubva kumapato ose rinozosarudza vanenge vachitungamira mapazi akasiyana-siyana nekudzinga vanenge vakundikana. Vakafanobata chigaro chemukuru weVOA kana kuti Chief Executive vaRoman Napoli ndivo vakazivisa nezvekutanga basa kwaAmai Lake mutsamba mbozha kuvashandi. Vana Poli vati Amai Lake vane hunyanzvi hwepamusoro munyaya dzezvekutepfenyura sezvo vakapedza makore akawanda vari mutori wenhau kune pfenyuro dzepamusoro-soro. Vana Poli vanoti sechipangamazano chavaTrump Amai Lake vachange vachibatsira USAGM kuti ikwanise kudzadzikisa zviri kudiwa nehurumende pamashandiro enhepfenyuro iyi. USAGM inotepfenyura nhau kune dzimwe nyika ichisvika kuvanhu vanosvika mamiriyoni mazana mana nemakumi maviri kana kuti 420 million pasvondo. Nepfenyuro dziri pasi peUSAGM dzinosanganisira VOA, Office of Cuba Broadcasting neRadio Free Europe, Radio Liberty, Radio Free Asia, Middle East Broadcasting Networks, Open Technology Fund neFrontline Media Fund. Kunze kwekushanda nenhepfenyuro dzisina kwadzakarerekera idzi, USAGM inoti chinangwa chayo ndechekuudza vanhu chokwadi uye kubatanidza vanhu pasi rose kutsigira utongo hwejekerere. Vana Poli vanoti ruzivo runa Amai Lake ruchabatsira zvikuru kunyatsoburitsa pachena pamire hurumende yeAmerica ichitungamirwa navaTrump pakudyidzana kwayo nedzimwe nyika. Mutemo weAmerica haubvumidze USAGM kuti iudze vatori venhau zvekunyora. Nepfenyuro dziri pasi peUSAGM dzinoshandiswa kutaura chokwadi kuti vanhu vasataurirwe manyepo sezvaiitwa nenhepfenyuro dzeNazi Germany muhondo yepasi rose yechipiri kana kuti World War II. Asi inomboshorwawo ichinzi inorerekera divi uye kusanyatsobvunzurudza vatori venhau vanenge vachida kupinzwa basa zvinozokanganisa kudzivirirwa kwenyika. Amai Lake vakataura nezvemamwe matambudziko eUSAGM aya pavakataura pamusangano weConservative Political Action Conference svondo rapera. Vakaudza vanhu pamusangano uyu kuti chinangwa chavo ndechekuona kuti VOA yaburitsa nhau dzechokwadi. VOA yave nemakore makumi masere nematatu ichitepfenyura. Amai Lake vakapinda musarudzo dzokuita gavhuna uye seneta kuArizona asi havana kubudirira. Nyaya iyi yabva kuna Jessica Jarrett, VOA News. Mukaiverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye VOA Zimbabwe Service.